kubaravira kunze kwadoka kuvana vezimba toperekedza baba gambare muAfrica shasha yemumanzi todi What shall we do?
Dinga di
Senzenja.
What shall we do?
Usaore moyo Zimbabwe, usaore moyo Africa,
ne pasi rose.
Tuku the great, tinoku chemai, zororai murugare. Rwaiyerera misodzi yedu Zororai murugare Tuku the great Tinokuchemai Zororai murugare
Rai Africa
Rwai verisi Rwaiyerera misodzi yedu Zororai murugare Nashrai vira Taiti tuku
zokauyamwe
Help me Lord, I'm feeling low
Asi
Chimwe na chimwe chine nguva yacho
Famba izvakanaka Nziyo dzenyu chinochengeta mumwoyo yedu
Tuku the great Tinokuchemai Zororai murugare
Rwaiyerera
misodzi yedu Zororai murugare Tuku the great Tinokuchemai Zororai murugare
Rai Africa
Rwai verisi Rwaiyerera misodzi yedu Zororai murugare